manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kumbumbi 1 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji votambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende. Kanzura webato Citizens Coalition for Change kwamutare amai Monica Mkwada vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yezvemafambisiro esarudzo vanobvisiswa mari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine yabhomba matangi epeturu muRussia kunyange hazvo paine nhaurirano dzerunyararo dziri kuitwa pakati penyika mbiri idzi. Vateveri vemutambo wecricket munyika vopiwa mukana wekuyengombe wedomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanotambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Mavis Kambambaira ndemumwe wavagari vekumusha webudiriro vanga vakamirira kutora chitupa pabudiriro community hall. Kunyange hazvo vange vari mumutsetse murefu vati hurumende yagona zvakanyanya kuti vawaniswe mukana wekuwana magwaro padyo navo.
Inozvifarira zvakanyanyisa kuti hurumende yatiitira zvakanaka kuti tipiwe zvitupa nemabirth certificate yevana. Ndikuzvifarira zvakanyanya yaita zvakanaka sereki tinozvikudza zviri kutonetsa nokuti nyaya yekuti mari yokuti yokufambisa kuti vafambi kuenda kunotora kwachona anenge asina saka kuuya kwavataita vataita zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo navaroads kutuza asi vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa magwaro aya pedyo nekunogara vanhu nguva dzese kwete zvekungomirira kana sarudzo dzosvika.
Iprogram yakanaka, process is overdue or has overdue. Ndozvinotongofanira kugara zviri standard, kwete kuti vanhu vanomhanya kunoungana utaunu. Zvinofanira kuramba zvakadai, not because tine maharmonized elections next year, but ndino zvinongofanira kugara zviripo, whether kune maelections whether hakuna maelections. Vanhu vanofanira kunge vane easy access to madocuments ari prerequisite like chitu. Hachifanira kunetsa kutora chitupa kuende pamakitswe paunoona line riri kusvika kubata.
Muzvare Rumbidzai Bhunu, avo vakwanisa kutora chitupa nhasi vaudza studio 7 kuti vanga vaine mufaro mukuru vachiti kupiwa zvitupa kumisha inogara veruzhinji kunorerutsawo mutoro wekutsvaka magwaro aya.
Urongwa hwauri kuita huri kufadza chose kuti vari kuyozotora mumwe, asi tine problem one yekutinozvi panapa pakazarisa vari kunyoresa vacho vashoma.
Amai Nora Cheza vatiwo kunyange hazvo vanga vari kufarira chirongwa chaparurwa nehurumende ichi vange vamirira kwenguva yakareba. Amai Cheza vatiwo vanga vamirira mumutsetse kubva mangwanani nenguva dza9 AM asi pavataura nestudio 7 kuma 1 Maskati vange vasati vasvika mukati kuti vabatsirwe.
Tatazvifarira chirongwa ichi tachifarira zvakanaka kuti tachichigonesa kuti vanhu tichore nekuti vazhinji vamwe havana, vamwe vakafirwa, havana kutoreswa navo saka chirongwa chachaka chinekera zvizhinji kuti asi manje chiri kutinetsa ndekuti chingori chatagara pano hazvinhu zvedu hazvisi kufamba kiro yedu yacho haisi kufamba ende inini chitupa changu chakarasika asi ndakambotora zvangu saka ipapo vanhu ndo zvandakagarira pano pano
izvi zvatsigirwawo naTalent Masango uyo akurudzira kuti hurumende ikurudzire vashandi vayo kuti vashande nechimbi chimbi
tachifarira zvisingaiti tatatiwo sezvo tisinawo zvitupa tikwanisewotorawo zvitupa vanaitu vakwanisewo kuenda kuchikoro asi maitira azvo zvaakutonetsa kuti tirambe tichidzoka nekuti uri kungouya kuzogara haa ngavapindire vaone zvekuita vanhu vashande nekuti havasi kushanda ndochokwadi chachona
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vati chirongwa chemagwaro ichi chakakosha zvikuru vakati zvichabetsera kuti avanoda kuvhota vazokwanisa kuvhota sezvo vachinge vave nezvitupa
paita kuti vanhu veruzhinji veZimbabwe vanga vasina magwaro anodiwa pakurejesa kuvhota vakwanise kuwawana uye nekunorejesa kuvhota saka tinongokurudzirawo veCivil Registry kuti vataurirane neveZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaIDs nemamwe magwaro vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kurejistawo vachivhota
mumashoko avo kuvatori venhau munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaaron nepera vati chinangwa chechirongwa ichi ndechekupa mukana kuvanhu kuti vawane magwaro uye kuti vazokwanisawo kunyoresa sevavhoti vanhepera vati vari kushanda nekambani yegasupasulis inovawo iri kupa mapasipoti
The mobile registration is to give our people, those who don't have death certificates, death certificates, another document that they so desire to have. This is particularly to allow them to register as voters. They have been quite...
Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti tipe vanhu vedu vasina mapepa ekuzvarwa zvitupa nemapepa anoratidza kuti munhu akafa tokuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota panga pave nevanhu vakawanda vanga vasina zvitupa nemapepa certificates zvakawedzerwa nechirwere checovid-19 huyewo pamwe nekuti tanga tisina zvekushandisa zvakakwana
tsvakiridzo yakaitwa nekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission muna 2020 yakabudisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri munyika havana magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe chirongwa chehurumende chekutenderera nenyika ichipa vanhu magwaro ichi chiri kutarisirwa kusvika muna gunyana wegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Tendo Mawere.
Kanzuro webato re Citizens Coalition for Change pamutare amai Monica Nkwada avakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yezvemafambisirwo esarudzo vamiswa pamberi pedarira magistrate waWellington Mukwengi nhasi vachibvisiswa zviuru gumi zvemadhora emunyika semari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi vanyasha chikuni vaudzadare kuti kanzura mukwada avo vakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugove rasvondo rapera vakabiridzira pamapepa eboka reZimbabwe Electoral Commission ZEC. Vachikuni vanoti pamazuva asinganyatsozivikanwa mugore ra2017 amai Nkwada vakanyoresa semuvhoti vachishandisa kero yepamba namba 4106 muchikanga 2 munova muward 13 kuno kwamutare asi gore rino musi wa26 ndira amai Nkwada vakazonyoresa mapepa avo nenomination court kuti vanogara panumber 442 Devonshire Farm kuweymouth makare mamutare vachimirira bato reCCC vachikuni vanoti nekuita kwakadai amai Nkwada vakapara mhosva pavapa mutongo wavo vamukwengi vati amai Nkwada vaisafanira kuva nechekuita nevafakazi panyaya iyi uye vanosungirwa kuramba vachigara panhamba yemba yavapa kudare kuti ndipo pavanogara gweta riri kumirira amai Nkwada vachris ndlovu vanoti vanoona kusungwa kwaamai Nkwada nemapurisa sekusina musoro
gesheni dzachona hana musoro because the police inotaura iyo mapepers aya vaunza kukoti kuti anogara kuDevonshire Farm yet they are alleging kuti akapa false information yekuti haagari ipapo so we find it ridiculous.
Sandlovu vanoti nhasi kwange kuri kutanga kupinda kwenyaya mudare apo pazopuwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba.
Havana kutongwa, havangopiwa bail kana kupiwa mvumo yekunzi vatongwe vachibva kumba kwavo. Saka nhasi hakusi kutongwa, irimandi chete.
Vatsigiri vetriple C vane chitsama vange vari mudare nhasi vachitsigira kanzura wavo uye vazoita mudeme mudeme kuti vakwanise kuunganidza mari yechibatiso yanga ichidiwa namabharani wedare nhasi. Vachangobva kusarudzwa kuva mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende vaprosper Chafiwa Museyami pamwe naseneta Kresenzi Yachabuka ndivamwe vevakuru vebato retriple C vange vari mudare nhasi zvakare vachipa rutsigiro rwavo kuna Amai Mukwada. Amai Mukwada vakakunda vaJoseph Govo veZANU PF navazvikomborero majuru veMDC Alliance yaitungamirirwa nemutungamiriri werimwe bato reMDCT vaDouglas Ngonzora musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine ya bombawo matangi epeturu muRussia. Kunyange hazvo pane nhaurirano dzerunyararo dziri kuitwa pakati penyika mbiri idzi pari zvino. Sangano reInternational Federation of Red Cross Crescent Societies razivisa kuti vanhu vanosvika mamiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 miliyoni vari kuda rubatsiro, kusanganisira vamwe mamiriyoni mana kana kuti 4 miliyoni vakatiza hondo iyi. Sangano iri rinoti kuendesa rubatsiro mune dzimwe nzvimbo dziri muUkraine kuri kunetsa nenyaya yemabhambo ari kukandwa neRussia. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoona nhaurirano dzerunyararo idzi dzichizobudirira kunyange hazvo nyika mbiri idzi dzichiri kurwisana pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndinoona sokuti chikuru chatinofanira kukudza ndechekuti nhaurirano dziri kuindirira mberi chero zviri zvinhu zvakaoma chaizvo kuti vabvumirane savanhu vari kurwisana, asi pari kukwanisa kutauriranwa. Tichitarisa mazuva apfuura wakuti kwakusina nhaurirano idzodzo, saka chikamu ichocho chokuti tasvika panhaurirano chero tichirwisana zvedu zvinoratidza kuti nerimwe zuva tine tarisiro yekuti kuchaita ceasefire. Vanhu vacho vari kutaurirana vane pfungwa dzakasiyana, ndosaka vachirwisana. Saka tinoona kuti nyangwe iyo Russia ichinge ichirwisawo Ukraine, Ukraine iri kurwisawo zvekare ichitumidzirwa zombo neshamwari dzayo. Nhasi chaiko vadhurawo matengi epeturo okuRussia, mutauni yokuRussia. Saka nyangwe zvinhu zvakaoma zvasara tarisiro dzedu ndeyokuti nhaurirano ngadzirambe dziripo, vanhu vachasvika pakuzobvumirana.
Munoona kubatsirwa kuri kuitwa Ukraine nedzimwe nyika dzakadai seAmerica iri kupa Ukraine zvombo zvekushandisa pahondo iyi, uyezve tichionawo zvakare kuti Russiawo iri kuti iyo mafuta ayo achange ari kutengwa nemari yemunyika yavo yemarubhi, zvichibatsira here kuti nhaurirano idzi dziwanikwe dzichizounza runyararo kunyika mbiri idzi?
Handione zvichikanganisa nhaurirano idzi nokuti Russia pamwe chete neUkraine chinangwa chavo pari zvino ndechokuti vasvike pachibvumirano, nokuti marwadzo ari kuwanikwa kwese. Russia zvino hazvina kuinakira, ikonomi yayo, ufumi hwayo huri kudzakira, vanhu vachibuda mabasa, masoja avo achifa nokurwisana kwavari kuita kuUkraine. Tinozoonawo kuti vari kurwiswawo zvekare. Saka handioni kuti panokanganisika nhaurirano idzidzi nokuti nyika idzi hadzingakwanisi kurwisana kusvika nokusingaperi. Aiwa,
ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDeVry University kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa neCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mana nevana kana kuti 5444. Vamwe zana nevana kana kuti 104 vakawanikwa vaine denda iri, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 246,286. Vanhu zviuru zana nemakumi maviri nechimwe zvinemazana mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 121,906 vakabayiwa nhomba yekutanga nyika yose. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon iri kunetsekana kudzikamisa denda rekolera iro rwarisa vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu neutachiwana uye kuuraya vanhu vanoda kusvika zana kubva muna kukadzi. Vakuru vehurumende vatumira makurukota eutano pamwe nemvura kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri uye vatanga kuendesa kwavo voga vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi kudzivirira kuti chisapararira. Sangano reUnited Nations rinoti kurwisana pakati pemauto ehurumende eEthiopia nemauto emudunhu reTigray kwasiya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vasisina pekugara kubva muna mbudzi 2020. Gore rino kurwisana uku kwananga kudunhu renyika iyi reAfar izvo zvasiyisa zvizvarwa zveEthiopia zvakawanda pamwe nevapoteri vanobva kunyika iri pedyo yeEritrea misha yavo vachienda kunotsvaga pekugara pakachengetedzeka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro China vakapa mvume yekuti miriyoni imwe chete yemabharero emafuta aburitswe pazuva kubva mudura remafuta enyika kwemwedzi mitanhatu inotevera. Mutungamiri wenyika vaBiden vanoti danho iri rakanangana nekudzikamisa mitengo yemhando dzemoto yakwira kubva pakadzikwa zvirango zveupfumi paRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine. Vagari vakawanda mudunhu reZimbabwe kumashandaland west vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekuda kuvabhadharisa mari kana vachida kukanya zvitinha zvekuvakisa dzimba dzavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yeZimbabwe yakazivisa vagari ava kuti kutanga gore rino vanhu vanofanirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kukanya zvitinha. Chiziviso ichi hachina kutambirwa zvakanaka nevagari ava vanoti danho iri richadzosera budiriro pasi sezvo vasina mari yekubhadhara kuti vakwanise kukanya zvitinha zvavo. Zvinonzi nevagari ava chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti mutemo wekanzuro uyu unopesana nezvagara zvichiitika kubva makare kare. Mumwe mugaro wekwaZimba, amai Ana Muchetu, vanobva mubhuku rekwaMuchetu, vanoti vakashamiswa kunzwa kanzuro yavo yava kuti vabhadhari kukanya zvitinha, vachiti hazvina musoro kuti vabhadhariswe kukanya zvitinha pazvuru zviri muminda mavo.
Sera kuya vakataura kuti havachabvumidza kuti vanhu vachaye zvitinha. Handi kana uchitoda kuchaya zvitinha unotouya wodi kuti ndoda kuchaya zvitinha wobhadhara mari. Sanga tinobhadhara mazvuru zviri mumunda medu.
Amai Muchetu vanoti kana vachibhadhara mari dzebudiriro kana kuti development levy hapana chikonzero chekuti vabhadhare zvakare kuchera ivhu rekukanya zvitinha zvekushandisa pamusha wavo uye vanoti danho iri harikurudzire budiriro kana kuti development.
Ende kuvaka kwacho tinogovaka se. Sanga ikoko kumaruzevha kwatiri ikokoko tinenge tototi churu changu ichi ndikatsvaga vanhu vakandicherera zvitinha ndovakawo dzimba. Zvino kana vadaro ndozvaanipa.
Mumwe mugari vaGenmo Gombe vanoti kanzuro yeZimba yave kutsvaka mari nedemo vachiti kubvira pasigare hapana munhu aibhadhariswa mari yekukanya zvitinha zvepachuru chiri pamba kana mumunda make. VaGombe vanoti nyaya ingade matare inyaya yehuni dzekupisisa zvitinha izvi kwete kuchera ivhu.
Naupenyu mutaunu enda kumusha uchikotambirwa nemafees nemacharges ekanzuro. That's an enough. Kana vachinga vaomerwa nokushaya mari ngavatsvage mamwe maprojects anochinareta mari. Ndozvinoona kuvabatsira kuita mari. Vano kuomesera vana vavo, kuomesera vanhu muZimbabwe munomu.
Mambo werimwe dunhu maZimba, Mambo Beperere, vaForward Chikepe, vanoti hapana zvavakataurirana nekanzuro pamusoro penyaya iyi, asi vanoti kubva kare kare hapana munhu anorambidzwa kuchaya zvitinha panzvimbo yaanenge akagara. Mambo Beperere vanoti chinorambidzwa chete kutema miti yekupisa zvitinha kana pasina mvumo.
Kubva kuvazvigare haku amuna muna anora ambitwa kuchaya zvidhinha panzvimbo paari. Chinora ambitwa kutema miti zvisina mvumo yokuzopisa zvidhinha izvozvo.
Mambo Peperere vanoti nyaya dzakadai dzinofanirwa kutauriranwa kwete kuti kanzuru imbunyikidze vanhu.
Kana kuri kwokuti inyu development hakuna chinhu chinongoverekana chaakungoimpozwa pane vanhu chisina kugarirwa pasi nevanhu vacho nokuti kanzuru inobva kuvanhu.
Sachigaro wekanzuru yezvimba amai PY Chipunza vanoti hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi kana vasati vataurirwa nemakanzuro avo zvichemo zvine vagari.
I need to know but complain yet if you are happy that the counselor complained no but what is really going on.
Asi mumwe kanzura anomirira bato reMDC Alliance vaBison Mavuto vanoti mutemo wavepo wekurambidza vanhu kuchaya zvitinha vasina kubhadhara mari kukanzuru asi vanoti hausati watanga kutevedzerwa.
Bairo racho harisati rakushanda iro. Bairo pane bairo rakagadzirwa rekuprotect environment bati hasati rakushanda kutondishamisa zvakakutaura.
Mutauro webanzi rinochengetedza zvowanikwa munyika reenvironmental management agents kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nharuiswa vanoti haisi nyaya yekanzuru chete asi yemasabhuku pamwe nemadzimambo yekuchengetedza nzvimbo. VaNharuiswa vanotiwo nyaya haisi yekuti vanhu vabhadhare mari kuti vachaye zvitinha asi kuti kuchengetedza nzvimbo dzavagere. EMA inoti zvakakosha kuti makanzura ashande nevakuru vematunhu vakaita semadzisabhuku vanasadunhu nemadzimambo veZimbabwe National Parks pamwe nevanoona nezvemiti sezvo nyaya dzekuchaya zvitinha dzichifambirana nekutemwa kwemiti yekupisa zvitinha nguva zhinji zvisina tsarukano. Dzimwe nguva vanochera zvuru nekukanya zvitinha ava vanosiya vasina kuvhara makomba avanenge vachera izvo zvinogona zvakare kukonzera njodzi yezvipfuwo zvinodonheramo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wecricket munyika vapiwa mukana wekuona finali yemukombe wedomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi zvizere pamwe nezvimwe zviri kuitika mune mimwe mitambo munyika.
Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti vateveri vemutambo uyu vanofanira kubudisa tsamba chete yehumbo hwekuti vakabayiwa nhomba dzakakwana dzekudzivirira COVID-19 kuti vapinde kunoona fainari iyi. Asi vaMajonga vabuda pachena kuti magedhe achavharwa kana vatsigiri vanotenderwa nemitemo yeCOVID-19 vangopinda munhandare iyi. Hurumende inotendera vateveri vemitambo vasingadarike zviuru zvishanu kupinda mudzinhandare kunoona mitambo. Finari yedomestic T20 iyo iri pakati peMountaineers neAlliance Health Eagles ichange iri muHarare Sports Club kutanga nguva dzekudya kwemasikati. Alliance Health Eagles ichange ichitarisira mashiripiti kubva kuna Tinashe Kanukamwe chamuchibhabha Kudzai Maunze na Wesley Mandevere kuti itore mukombe uyu. Asi Mountaineers iyo ine vatambi vakaita sa Kevin Kasusa, Shingi Masakadza na Tony Munyonga yakagadzirira zvakasimba kusimudzawo mukombe mukuru uyu. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe chere kusimudzira makundano acho e2022 Currie Cup muSouth Africa mangwana nemutambo neNorthern Free State Griffons. Chikwata ichi echo chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chichatamba mitambo mipfumbamwe kumakwikwi aya kusanganisira neKenya musi wa9 kubvumbi. Vamwe vatambi vari muchikwata ichi echo chiri kushandisa zita rekuti maGold Sharks vanosanganisira George Saungweme, Clopas Kundona, Connor Pritchard, John Stander naKeith Chawira. Zimbabwe eri kushandisa zvekare makundano aya kugadzirira makwikwi e2023 World Cup ayo iri kusangana neIvory Coast makota finali. Sachigaro we Zimbabwe Rugby va Aaron Jani vanoti mitambo yekari Cup ndiyo rwendo rwekutanga munzira yavo ye 2023 World Cup.
Kutarisira kuti tikatamba South Africa tombotambo ne dzimwe nyika wo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei. Saka zvese izvi tichange tichitarisira kuti tiwane mimwe mitambo yatichatamba tisati tasvika pa Ivory Coast.
Ko South Africa uku, Zimbabwe ichatamba zvekare ne Georgia iyo yadongorera 2023 World Cup ichikwikwidza ku Europe. To tarisa nabvu zvikwata zviviri zviri kukwikwidza kutora mukombo weCasolaga Premier Soccer League. Chicken Inn ne Manica Diamonds zviri kusangana zvichiedzana masimba ekuona kuti mukuru ndiani muluveve stadium mangwana. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi maviri nemaviri. Manica Diamonds iri pachinhano chechina nemapoints gumi nemasere. Asi pachinzvimbo chechipiri pane Dynamos iyo iri kutarisira kukunda Black Rhinos National Sports Stadium nesondo sekutaura kwemurairidzi wayo Tonderai Ndiraya.
Tisa kuramba tichingoenda mberi tisharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
Cats United iri munzira kuenda kwamutare kunosangana neTenants Musakubva Stadium nesondo musi mumwe chetewo. Highlanders yakananga kuGibbo Stadium kunobandana neTriangle. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yada vs Herentals Baobab, FC Platinum vs Wawa Mandava, Cranbourne Bullets vs Blue City Sakuba, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga, Nesondo Blue Chiefs vs Ngezi Platinum Stars Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa tsarudzo dzakabva kuitwa dzemabyelection pamwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mukuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Nguwe edu ya pera rakaiti mbotarisa msoro yenao zvakare. Veruzhinji votambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa, asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende. Kanzura webato reCitizens Coalition for Change kwamutare, amai Monica Mukwada, avakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yezvemafambisirwo esarudzo, vanobvisiswa mari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine yabhomba matange epeturu muRussia. Vateveri vemutambo wecricket munyika vopiwa mukana wekuona fainari yemukombe wedomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela injabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umungathi yabhalisa education times enika abantu izithupha iproses yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendiza mtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi e-Afrojazz.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sineqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afrojazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo lolu hlelo, bakhona esigabeni seMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe weGugurahundi wabachiya bengela maphepha okuzalwa okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakatha ibhidi le lokunikeza abantu izithupha mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze okuqala kubhaliswa abantu bethi bengabhaliswa abantu besokulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi ke kungakabi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa ngombhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathe umuntu abengalabhethi engelani engelani, so bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kunalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akulakliyo legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abalesituation enje ebenefit.
Kodwa ngokubona kwakho nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhalise lokuthi bezwisise ukuqhakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni silabantu abakhuthaza ukuthi abantu bengavoti, and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavota abakazi becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotele, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa kumele abhode amalokithi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu sobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukudilisela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli yomufi, yena uthi umndeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile, sidabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa, bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi. Namhlanje sesisele sizintandani zokucina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile emulini.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ongumhlali wesipiskopu kwat 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuwat 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini aze akwanise ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi ngifana lo muntu ophandle. Security yethu i-actor only nxaso kulo mehlisehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu esifika agamule isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Hleli nje sithola ama-reports everyday ukuthi kuba lama-atoms okufuna ukungena ezindlini, abanye bangenela ezindlini, abanye ngabatshontshelwa izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi nensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulobu dlongodlongo obukhona.
Ukhansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo, ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu, ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphenya lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndindi owesipiskop uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
ELeRussia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina edolobheni leBelgorodo. Lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesi sehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. Umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia, uthi ukubhomba wenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eUkraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni leMariupol lapho eleRussia elihlasela khona ngamandla, njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho leRussia. I-Reuters ibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4 million asebebalekele impi le bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano othiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama military bases phakathi kweUkraine, ngoba lokho kwenza ukuthi kube le security threat kuRussia, ngoba ama military bases azabe sephakathi khona.
Yebo, ukubhomba ke kwenziwe ngele Ukraine kulangale kule Russia, ubona njani maphepha?
Lokho ukuthi iUkraine ihlasele ipetrol station eseRussia, ukuthi kumbe kuzenza ukuthi inkulumo zingaphumeleli, thina sikuchoye ukuthi vele uqaliseni iUkraine kayilandele lokho iRussia ekuchoyo, ingalandeli lokho ekutshelwa iMelika. Kanti siyakwazi futhi iMelika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu eUkraine bezama ukulwisana lelizwe laseRussia.
Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sikhangele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Inhlanganiso yamalwa ecatsha eLebanon exhaswa ngele Iran eHezbollah isilingatsha zayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Namhlanje kufumba imbido elemelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kwele Gini, uAli Sade lo Ibrahim Taha. Izikhulumeli sogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga yezwekazi leAfrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi, ugatsha lwezemali lwathi ababili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kwele Gini eyisa kuHezbollah esebenzisa abameli bakhe abasegini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin, owaqanjwa njengolwa ecatsha umqoka, especially designated group.
global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajuddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajuddin ukuthi axhumane lenkokheli yakweleGini elenkohlakalo likahulumende walelo lizwe jikelele. U-Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama seHezbollah bekweleGini. Ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade loTaha betheswa izijeziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso yeHezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe izizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe uGatsha lwezemali kumbe uGatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe Foreign Assets Control kumbe i-OFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufombimbitho zenqabela abazama ukweyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli soGatsha lwezangekhaya umnumzana Price. Elemelika lizaqhubeka liveza abantu abasekela imikhuba yobudlwangudlwangu. Bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohla sakudlala kulezinsuku uNqobizitha Masuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Unasungwe ngumsekelika kapteni weqembu leHighlanders uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo yethu wangunomunye yeligi. Uthi kusebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lonyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle nokufika endaweni zangkhona eziseduze lasepalini ukwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba endiyitholayo ikwanise ukuthi ngitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokhu ngiwatshaya ngisiya phambili sizabona ukuthi umnyaka usephela ngiyabesengimahle.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela eTriangle ngesonto emdlalweni weviki yeshumi kwisigaba seCasalaka Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu ukuthi sebehlomi baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amalungiselelo ahamba kuhle, ihlomile iyakhona eTriangle shumilathathini ihlomile.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhosi ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi ngendlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyathembisa ukuthi njengamadoda sizosebenza ngamadlakuzane ngamandla ethu wonke sibili siqinisele umdlambula sibili ngoba leli liqembu elikhulu kakhulu lathi silisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukubana limele iqembu leHighlanders mele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha langesibindi ukuze thi iqembu leliye phambili.
Imidlalo yeviki yeshumi kwisigaba seCasalaka Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Indiza dibana lelemanyika Diamonds ngaseluveve. Iqembu leYada lizancikelana leleHerentals ngasePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizatshana leleWawa ngaseMandaba. Iqembu leCranbourne Bullets lizemukela eleBulawayo City naseSakubva, kuthi iqembu lezeBC Caribbean lizadlala leleHarare City naseNyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leTenex lizemukela eleCape United naseSakubva. Iqembu leBulawayo Chiefs lizancikelana leLenkezi Platinum Stars naseLuveve, kuthi iqembu leDynamos lizadlala leBlack Rhinos naseNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4 in there. kule viki kuhlelo Woza Friday seleqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kaMzilikazi elicula umdumo weAfro Jazz lisebenzela lisecholocho okuningi asikuzweni kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda.
Iningi labaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Chabangu ozalwa kwaNhlamba eCholocho.
Ngokuzalwa ngizalwa nguAmos Chabangu Bezenia endaweni yakwaNhlamba kwaChabangu emzini omkhulu umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholocho. Ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda isikolo esilaphana endaweni yakuNkulu.
Umfana kaChabangu selesikhathi ecula
ezokuhlabela ngicela fana ngonyaka ka 2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound ebelikhokhelwa nguFrance Ncube. UFrance Ncube laye ohlala khona-ke laphana-ke endaweni yaseCholocho ongumhlali wakhona. Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kaMzilikazi owela ngaphansi kwe-Afro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho esivela khona.
Silomkhipheni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi laye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangeza ngafuna ukusabela okwangi-inspirayo ngabantu abanjengabo Allen Ndoda obakuMadala Boy, yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola-ke sekukhona lami laphana engizikhethela khona engikuthanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engikubone noma ngithi engikuthandele ngikubonela ebantwini abafana nobakuMajayivana labantu abafana nabomzwa kwembuli uyumasekela.
Abalaleli bengalithola ngaphi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola Instagram, Twitter, ngisho la ku YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngilithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isinzi laphana esendleleni.
Besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Chabangu esimkhipha sivala uhlelo Woza Woza Friday mpelasonto emnandikili lonke igama lami Ezra Chisa Smanda.
Sikheli lusungule namuhla umkhankaso okuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Siligqiba ngelapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.